Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 15, 2019. Makachirira kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. VaNelson Chamisa vanoita musangano nevakuru vemakereke muZimbabwe pamusoro penhaurirano pakati pavo navaEmerson Mnangagwa. Madzimai eMDC Women's Assembly anoti anotsigira zvizere urongwa hwekuratidzira. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro sangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations rakaita musangano nevatungamiriri veMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, avo vakange varipavo pamusangano uyu muHarare. Vakange vakamiririra vakuru vemakereke Reverend Dr. Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti chinangwa chemusangano uyu chakange chiri chekugadziridza zvinhu zvinotambirwa nemativi ese kuti pagozoita hurukuro pakati pavachamisa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Dr. Mtata vati chinofadza masangano emakereke ndechokuti vachamisa navamunangagwa vese vanobvuma kuti panofanirwa kuitwa nhaurirano kuti gwara renyika rigadziriswe. Tabata Dr. Mtata kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Takaita musangano navachamisa nezuro mutungamiri weMDC tichitaura nezvishuvo zvamakereke kuti idai kuratidzira kuchaitwa neyechishanu kwaitwa murunyararo, asi zvikuru tichida kuratidza nzira yekuti kunyange zvose zvaitwa izvi, nyaya yakanyanyisa kukosha ndeyekuti vanhu vagogadzirisa nyaya inonetsa nyika nenhaurirano. Izvozvo takatenderana navo vachamisa kuti zvakakosha kuti hongu zvekuratidzira zvingaitwa, asi naivo vanobvumirana nesu kuti nyaya yenhaurirano ndiyo nyaya ichatibatsira senyika kuti tiende mberi tiri pamwe chete.
Vakanga vari pamusangano uyu ndivanani kumativi ese?
Bishop Eric Ruona vakamiririra mabishop, Dr. Kennedy Gondongwe vakamirira board reZimbabwe Council of Churches, inini Reverend Dr. Mtata ndakamirira Zimbabwe Heads of Christian Denominations team yedu staff yanga iripo Mr. Tinashe Gumbo na Reverend Sam Sufelani vanga vachiita technical support. Ivo vachamisa vanga varimo kwenguva doko manga muna secretary general wavo vahwende ivavo ndo vanga varimo mumusangano.
Panyaya yenhaurirano pane zvamabvumirana here muhurukuro dzamaita idzi?
Vawande tabvumirana kuti nyaya yenhaurirano ndiyo yoga nyaya inobatsira kuti nyika ifambe ichinda kumberi. Vanhu vanogona kusiyana zvavo maonero ekuti nhaurirano dzacho dzinofanira kufamba nenzira ipi, asi chazvinotsvaka ndechokuti tigadzire mukana wokuti mikana inenge iripo yokuti vanhu vangawadzana kuti kutaurirana ikoku kugowana matangiro anogamuchirika kuma TV ose izvozvo zvabvumirama kuti zvinofanira kuti zviitike saka nyaya yenhaurirano inyaya yabvumi yatenderama kuti inyaya inofanira kuitiwa
pane madetsere matarirana kubva pano tichienda mberi chii chichaitwa uye zvichichaitwa rini
nyaya yenhaurirano wande inyaya ine prosesi yakadotanga yatinotsvaga kuti izvozvi zvatataurirana navachamisa zvingaitwa sei kuti zvipinde mugwara renhaurirano irori kuitira kuti yatingati formal process igoitika asi pari zvino chatinoziva ndechokuti vachamisa vanozvipira zvikuru kuti nyaya yenhaurirano inyaya yavanofunga kuti inyaya yakafanira uyezve tinoziva kuti president vanotsikiridzavo kuti nyaya yenhaurirano inyaya yakanakira nyika kuti nyika ifambe ichienda kumberi
chii chasara pabasa iri ramuri kuita
changosara iko zvino ndechokuti maonero iwawa okuti nhaurirano yakafanira yakaita sei agopinda mugwara rimwe chete yatingati realignment nokuti zvinofanira kuti maonero ekuti nhaurirano yakafanira yakaita sei aitwe aligned chokutanga chakakosha chatinofanira kupemberera ndechokuti utungamiri hwese hunoona kukosha kwenhaurirano saka chasara ndichocho chokuti vanhu vagowana nzira yekuita realign maonero ekuti kuti nhaurirano dzifambe zvakanaka zvinoitwa sei izvozvo zvinoitwa kana utungamiri wabvumirana kuti zvichaitwa sei izvozvo ibasa riri kumberi ratisingagoni kuziva kuti richafamba kwenguva yakadii asi mukutenderana kwavo zvichafamba zvakanaka
vanga vachitaura vakamiririra Zimbabwe Heads of Christian Denominations Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunhare kuHarare neStudio 7. Boka remadzimai reMDC Women's Assembly rinoti rinotsigira zvizere urongwa hwebato iri hwekuratidzira nemusi wechishanu zvisinei nekuti vamwe vanhu vari kushora urongwa uhwu vachiti hunogona kukonzera mhirizhonga. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Tauriri weboka remadzimai reMDC Women's Assembly amai Barbara Tanyanyiwa vaudza Studio 7 kuti vari kutsigira zvizere urongwa hwebato ravo hwekuratidzira nemusi wechishanu. Vakurudzirawo veruzhinji kuti vapindewo mukuratidzira kwacho vachiti iyi ndeimwe nzira yekuratidza pachena kusafara nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika.
Kuedza kuda kuudza vanhu kuti vasauya kudemonstration yedu nenzira dzakasiyana siyana dzinosanganisira kushishidzira. Vamwe vari kutaura kuti tichapfurwa nemasoja, vamwe vari kutaura kuti hatifani kunge tichiratidzira nokuti tiri kuchora kodzero dzevamwe vanhu. Asi isusu tiri kuti seMDC hapana kodzero yemunhu yatiri kuchora. Isusu tiri kuteedzera bumbiro remutemo rinotibvumidza kuti tiratidzire kana paine zvino zvisi kufamba zvakanaka munyika.
Amai Tanyanyiwa vati vanoziva chose kuti kune vanhu vari kushora urongwa uhwu asi vati kuratidzira uku kuchaitwa murunyararo kunyange hazvo kune vamwe vavati vari kuda kuita zvemhirizhonga.
Kuratidzira kuri kuendera mberi, hapana chichati tadzisa kuti tiratidzire. Ende atisi kuzotya, mapurisa ngaauye. Tinozva kuti mapurisa anouya anenge achitichengetedza, saka tinotenda kuti mapurisa achange ainesu. Tinoimbisa ruzhinji rweZimbabwe kuti demonstration iyi ichava peaceful. Hapana munhu acharohwa munhu, hapana munhu acharohwa nekuti zvina Mwari mukati.
Murwi wehondo yerusununguko vaMax Mkandla vaudza Studio 7 kuti vanoshora zvikuru kuratidzira uku vachiti kunogona kukonzera mhirizhonga kana kurasikirwa neupenyu kwevamwe vanhu.
Paitwa stairways but we lost lives. Iwo kuchinzi stairway. What more with the demonstrations? Is it not provoking? These demonstrations zvino involve ani? It's a right for a political party kuti iorganize ma demonstrations. But judging by the violence of that political party, I don't see kuti demonstration yacho inenge iri peace. Azviti.
Amai Swang Lebebe, avati nengo yesangano rinonzi Sisonge Women's Forum, vashorawo kuratidzira uku, vachiti vatungamiri vezvematongerwo enyika vanofanirwa kutaurirana.
MTC ngaigare pasi ine ma MPs ku parliament ZANPF ine ma MPs ku parliament ngavagare pasi pasolve nyaya iri kuitika muZimbabwe. MuZimbabwe hatisina chinhu, hatina mari, hatina kudya, hatina anything but kwanzi munhu ngapinde mustreet ademonstrate. Uno demonstrate une nzara zvinzuri kukwira every day.
Bato reMDC rinoti richaratidzira muguta reHarare nemusi wechishanu, uye urongwa uhu hunonzi huchazoitwawo muguta reBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Gweta riri kumirira nhengo yeMDC vaPaddington Japa Japa, avo vakatongerwa kugara mujeri kwemakore maviri, rinoti rakwira kudare repamusoro kuti mutongo nechirango zvisendekwe parutivi. VaJapa Japa vakapomerwa mhosva yokutyora mutemo wesarudzo nekukanganisa kuburitsa zvakange zvabuda musarudzo dzegore rakapera nekomisheni yeZimbabwe Electoral Commission. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vaGift Mutisi Gweta ravaJapa Japa.
Nyaya Japa Japa vakanga vafaila vari vega ma grounds of appeal avo, notice of appeal ine ma grounds. So ta itwa engaged taka ta grounds of appeal avakanga vaita tikawana kuti pane zvinoda kugadziriswa, saka takaita an application to amend the grounds of appeal. Ma grounds of appeal aya ndekuchallenja kuwanika vaine mhosva nemutongo wavakapiwa.
Makakwanisa kuita izvi pachine nguva here manje?
Takakwanisa kuzviita pachine nguva, nekuti pamutemo vanenge vainzi kana uchida kupikisana nemutongo, mutongo nechirango zvese unofanira kuzviita mushure mwemazuva anokwana 20 makumi maviri. Asi kana ukange uchida kupikisa chirango chete kuti wapuwa sendenzi dzakaita sei, izvozvo zvinoda mazuva 10. Saka isusu takaiya faila tichiri pane nguva.
Imi zvi zvamuri kutaura mapepa enyu muchipikisa mutongo wakapiwa nechirango chacho?
Zviri kupikiswa ndezvekuti kuwanika kwavakaitwa vaine mhosva, tatarisa mapepa takaona sezvisina kufanira, nokuda kwokuti uchapupu hwaishandiswa hwanga husiri hwatingati direct evidence. Waive wokuti kusunganidzira kuti pane zvimwewo zvatingangofungidzira kuti zvikabatanidzwa pamwe chete zvinogona kuita kuti pave vaine mhosva, nekuti vaishandisa vhidhiyo. Vhidhiyo yacho taitarisa iri kuratidza kuti haizivi original, inogona kunge yakagadzirwa.
Saka vaJapa Japa vari kupi pari zvino?
Vari paHarare remand prison. Saka izvezvizvi tiri kugadzirira application ye bail pending appeal.
Munotarisira kuti munenge maiendesa rini kumatare?
Ndaifanira kunge ndatoiendesa nhasi, asi kuti pane zvandakataura kuti ndipiwe zvandinoda kushandisa imomo nehama dzavo dziri kunze zvandisa ndawana. Saka ndakamirira kana vakangondipa mangwana chaiye ndinogona kufaira.
Muri kufunga kuti pane mukana here wekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso votongo vachibva kumba?
Ndiyo tarisiro yedu, nokuti tiri kuona paine mukana wekuti nyangwe apiu yavo inogona kunzwika ichigona kushandura mutongo wakapiwa.
Saka dare rinozokupai mhinduro riini panyaya yeapiu yamakaitai, kana kuti yechikumbiro chekuti nyaya inzwike zvakare?
Apiu kazhinji inotora nguva yakati rebei, inogona kuita kana gore kana kudarika. Inogona kuita gore, makore maviri. Ivo vakapiwa makore maviri asara vanga vari muchizarira mutirongo. Saka nyaya painozonzwika dzimwe nguva makore maviri anenge atopfuura. Saka apiu yedu inenge academic, haina zvaichareva, nekuti munhu anenge atopedza kuseva chirango chii. Saka tinoda kukumbira bail pending appeal.
Gweta vaGift Mutisi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Regai timbotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mu Newsday mune nyaya pamusoro peumwe mupurisa wekulupane apinzwa pakaoma nevakuru vake achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mushure mekutaura kuti deno vachibva pachigaro vaNelson Chamisa vatonge. MuDaily News sangano rinotarisa zvemitemo munyika reVeritas riri kushora zvikuru bhiri reMaintenance of Peace and Order richiti zvimwe zviri mubhiri iri hazvisi mubumbiro remutemo kunyange hazvo paramende yakazvitambira. MuDaily News mekare mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoyambira vemabhizimisi kuti vasakwidza mitengo yezvinhu pavanenge vangozvifunga uye vachikurudzira vanhu kuti vasaita zvemhirizhonga. Herald inoti mutikitivha akasunga amai Priska Mupfumira nenyaya yeuori Detective Assistant Inspector Nyson Lovu vakaendeswa kunoshandira kuKaroi Police Station, izvo zviri kukatyamadza vazhinji sezvo nyaya iyi isati yapera kuongororwa. Mujikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Hello pa Studio 7 apo. Vabiki vechirongwa, haiwa munotifadza, makatikoshera. Izvi zvezvagwa zveZimbabwe, haiwa. Zvino of course zvakaoma, but kutonga kwaro makariita sezvirakaitwa sezvizvi zvatiri kunzwa zviri kutaurwa izvi. Amen. Of course tese takaomerwa, but hey, mataurira kuzoita vanhu vachishoropodza ruling party ikai. Of course, President Emmerson Dambudzo Mnangagwa anenge achizama asi zvichioma hazvo. Saka kupinda murodhu zvinoita kuti ruling party ibva yapa Nelson Chamisa chigaro here. Asi maybe zvinhu zvinonaka asi kwete zvinoti nonokee, bhora riri kukaiwa nehurumende ika here. But ngoti vamwana havazvioni, zvinhu zvakaoma asi zvasiyana na2008, zvakaoma zvichidhura zvichikwira asi zviripo muchimbotsanzadzira zvichiwanika. Aiwa tokoshinga nekurarama nenyasha. Asi mabasa ngavavhurewo vape vanhu, asi kwete kuzoshoropodza utungamiriri huripo. Vafanira kushoropodza, asi vanofanira kutopawo mazano anoita kuti tinyika ienderere mberi, kwete kungoshoropodza musingasimudziro ikonomi. No, gentlemen, hativake nyika nekushoropodzana. Izvonzi nyaya yanga tiripo pagwero apo.
Mazvira sei vashamarari veStudio 7 nezinonyari kunokupolokwani muSouth Africa. Ndingai nechitsiginovisigino rwenyu rwamunotipa isi vateereri kutipa nyuzi dzechokwadi dzekuZimbabwe. Nekuti hei, makava ezanupif anonga kubudisa nyuzi dzakanaka chete. Zvakaipa zvibudise zvekurava kwevanhu nekusungwa kwevanhu vekodzero dzevanhu. Ndinokutendai chaizvo. Pane nhau yonde kuti ndipoti bate mbija nemiswa 16. Zvinhu zvakakosha vanhu ngavachenjere upenyu hwavo. Kana vanhu vakuenda kudemonstration ngavarege zvekukwaza mashopu vachitora mukana wavokuluta kana kuita violent isamotika dzemapurisa. Nekuti zvine kubeuka kweropa zhinji. Zvakapinda kukosha vanochenjera upenyu hwenyu. Kuratidzira kwakanaka hazvi kuite kuzosvikira kuparadza zvinhu. Zviri kupindai munataisireva nezanupf havadona nokuda pachokwadi. Akaisinyaya kunyanya kuenda kumberi zvakanyanya kana kuenda kumashure zvakanyanya. Ndatenda.
Mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7 nemi mose vateereri. Zita ndiJoseph ari muJozu muKempton Park. Ndoda hangu kutaura nenyaya yaningi yaMnangagwa aiadhiresa vanhu muningiri muhiro sieka umo achiti iye tinofanira kubatana, tinoda urunyararo munyika. Handizivi urunyararo rwaari kutaura kuti nderupi rwaari kuda, because ndiye akatumira masoja akauraya vanhu imomo. Vanhu vari kunyamarara muningirini munyika, vanhu vakarohwa, vanhu vari kutambura, vakarepwa anasisi wedu ana madzimai edu akarepwa muningiri nemasoja. Saka runyararo rwaari kunyatsoda iyaro zvairo nderupi? chandonyatsoona kana kuti mudhara uyu anonyepa.
Makadini vashamarari veRadio Studio 7. Ibasa rakanaka, ibasa rinobatwa neunyanzwi. Radio Studio 7 iradio inotiudza zvose zvatinoshuvira nezvatinoda nezvinoitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndinoda kutaura nyaya yedemonstration yeMDC. Ndinoti handei mberi nedemonstration, tisadzokera shure, tisaterera mashoko amatemadhanda. Tinoziva kuti matemadhanda nguva dzava mugave akadzingwa kuzano PF achirwira rusununguko rwemaovet, achirwira rusununguko rwevanhu vose. Asi nhasi apiwa chigaro, aruma chingwa, hachadi kuti mumwe munhu asununguke, hachadi kuti mumwe munhu asvike kwaari. Ndinotenda, itai basa sebasa.
Makadi, makadi Studio 7, tinotenda nenhau dzakanaka. Maitirwa zviri kuitwayo hatifadzi. Zvekupamba vanhu, zvekutora vanhu vachienda kundovhunzurudzwa zvinhu zvisina musoro. Hurumende yavamunangagwa yakonewa zvechokwadi. Tino pambopinda hurumende yavachamisa tamboona kuti yakadini. Asi demo ngaendere mberi. Aiwa, ndinotenda zvakanyanya. Munotipa nhau dzakanaka. Ndini Elton Mutamba, ndiri kuno kuJohannesburg Springs.
Manheru akanaka paStudio 7. Ndoda kukwadza vashamarari vese paStudio 7, vana mukoma Jonga nana mukoma Tanonoka Wande, ndichiti Mwari ngakuitirei zvakanaka. Ndichisingakanganwi zvakare vatsigiri veMDC vese kusvika kuna purezidhendi vachamisa, ndichiti Mwari wekudenga ngakuitirei zvakanaka. Ndichikurudzira vese vari kuenda kudemo, ndichiti Mwari ngatipindire paZimbabwe, nokuti situation iyi haichada kuramba takatarira nekupeta maoko. Tisateerere zvekutaurwa nana vamatema danda avo vari kugezera mumashava, vachigeza nemashampoo, vachidya mari yenyika. Aiwa, taneta nemashoko avo. Pavakatora nyika nana mugabe wavo, zvakanga zvisiri izi. Matiegas aingokandwa wane mabhunu. Saka zvakasiyanei, ngavauye zvavo nemauto avo. Tirimo muHarare, tichange takazara imomo. Ndinoshuvira kuti kunyangwe nevari kumaruzevha, uyai tite muonera pamwe chuma chemuzukuru. Ndatenda zvangu, muve neusiku hwakanaka. Siyabonga.
Abatira Studio 7, mese muri ukoko munotiitira basa rakanaka, ndinongoti kwazwai. Ndoda kutaura panyaya yababa anonzi Matema Danda, uyezve neutungamiriri huripo hweZANU PF. Ndokumirawo mai muchiro chaizvo chaizvo chavakanyanya kutadza chii kuZANU PF? Chavakanyanya kutadza kuZANU PF chisina kutadziwa namunangao. Ndinotenda mukandiverengerawo mashoko angu.
Ava vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe dare redzimhosva muItaly ratonga kuti imwe ngarava yekuSpain ine vapoteri inonzi Open Arms inokwanisa kusvika kumahombekombe eItaly nevapoteri vayo. Ngarava iyi yange yava nemasvondo maviri ichingotenderera padyo nepanomira panosvikira ngarava muItaly iine vapoteri vanoita 149 asi isingabvumidzwe kuvaburutsa. Imwe zvengarava yeDoctors Without Borders iri kutsvaka pekusvikira muItaly nevapoteri vayo vanoita mazana matatu nemakumi mashanu nevatanhatu. Masoja matanhatu ehurumende pamwe chete nemutori wemifananidzo vakaurawa vamwe vanhu gumi nevatatu vakakuvadzwa padyo neMogadishu mushure mokurwiswa nebato rinopfurukidza mwero reAl-Shabaab. Mapurisa anoti motikari yakanga yakatewa nezvinoputika ndiyo yakauraya vanhu ava muguta reAudegel nechekunze kweguta reMogadishu. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mapurisa matanhatu akuvadzwa muguta reFiladelphia mudunhu rePennsylvania nezuro mushure mokupfurwa neumwe murume padhuze neTemple University. Mutauriri wemapurisa azivisa kuti mapurisa akapfurwa akaendeswa kuchipatara uye havana kukuvara zvakanyanya. Murume ane pfuti akazvivharira mune imwe imba uye anoita achimbopurana nemapurisa ayo avhara dzimba zhinji nemigwagwa yakatenderedza imba iyi. Mapurisa anoti vari kuedza kutaura nemurume uyu asi vachiti pavanomufonera anodaira foni asina chaanotaura. Vanoti nyaya iyi yakatangidza apo mumwe mupurisa aedza kupa murume uyu masamanisi. Kutaura kuno, mapurisa havasati vakwanisa kubudisa murume uyu mumba maari uye vakangokomberedza imba yaari vachiti ngoedza kuti vataure naye.
Military touch.
Ndagova kamsha, asi hana inorova mam. Hatichanda kusasana, ingangova yadofamba mam. Ndanyora nziyo, nziyo yerudo.
Nziyo yerudo,
nziyo yerudo, izere mifuzo. Gonna go to the Savannah Vango, Nimirwa, my house, Umbo, Venga, my Vango, Kanahama Sangu. Unogona, go to the Savannah Vango, Nimirwa, my house, Umbo, Venga, my Vango, Kanahama Sangu. And don't see me, I like you.
Ja Praise nziyo yerudo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. VaNelson Chamisa vanoita musangano nevakuru vemakereke emuZimbabwe pamusoro penhaurirano pakati pavo navaEmerson Mnangagwa. Madzimai MDC Women's Assembly anoti anotsigira zvizere urongwa hwekuratidzira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isika tisenda